Britain yadzoka zvakare pakuita maunilateral decisions anobata dzimwe nyika ichikanganwa kuti kune maorganizations aripo akanofanira kuona kugarisana kwenyika dzose akafanana na United Nations neAfrican Union. Britain haina kucomplaina kuAfrican Union kuSADC kuti kune zvaitika kuZimbabwe zvabata zvainotarisira iyo Britain kuti kutyorwa kwomutemo. Isusu tinoda kubva tataura zviri pachena kuti zvirango izvi zveBritain ndezveBritain uyezve zvinotomhura nekudzikisira hurumende yeZimbabwe kutiita sevana vavo, kutiita sezvindumurwa, kutiona sekuti isu veZimbabwe vakatoona zvakakodzera kuti tiise Commission of Inquiry nezvakanga zvaitika pakuratidzira uku kwakanga kusiri pamutemo. Zvinhu zvakabuda mukomishoni iyoyo zvinhu zvakatambirika nemomho yevana veZimbabwe neinternational community. Ende zvinhu zvacho zviri kuadreswa nhasi uno, zuro ndizuro uno, kwakanga kuine mayellow vest protests mueurope yese nemubritain zvakare. Variko vakarasikirwa noupenyu, vakakuvara pamazuva iwayo. Hatina kumbonzwa comments okanangana akaiswa pamasanction neBritain.
Vamagu, tipewo pfungwa dzenyu.
Ini ndinofunga kuti vamunangagwa nehurumende yavo vakarasa mukana mukuru kwazvo pavakawana muna November 2017 yekuti vavhure chapter itsva yenyika yeZimbabwe. Chapter itsva yemunyararo yekubatana kwevanhu kwatakaona musi wa 15 November 2017. Vanhu vakauya from all over the country, vakauya muHarare vachiti vamugabe ngavabve. So ndinotenda kuti ndopatakarasikirwa nemukana watanga tawana muna 2017, mukana wehealing wokuporeswa kwenyika kuti nyika itange kupfuurira mberi. Mukana iwoyo kurasikirwa kwatakaitwa nawo ndokwakonzeresa kuti nyika dzakaita sana Britain titange kufunga kuti Zimbabwe kuri kubviwa ndokuri kuendwa. Kana mukateerera zvakataurwa namai opamuchinguri defense minister muna August 2018, vakataura vachitiwo zvese zvemasanctions akaimpozwa naBritain naAmerica zvakakonzerwa naMugabe. Ndiye is the traitor. Ndiye akakonzera kuti nyika yedu iiswe masanctions nechikonzero chekuti aitozvida anga ari yebetrayer yevanhu. Saka zvinoratidza kuti tese tanga tiine maonero mumwe chete yekuti zvinhu zvemasanctions zvine chekuita neunhu hwedu. Amai muchinguri vakazvitaura izvozvo. Vamunangagwa vakataurawo vega kuti aiwa masanctions is not the problem. Isusu ngatisiyanei neuori titange kupfuurira mberi tichitungamira vanhu zvine ndurame. Asi ndinoona sekuti zvese izvozvo zvakanganikwa.
Pandai renyutinzwe vadzikiti.
Vamagu vanoziva nhoroondo yenyika yeZimbabwe kuti nyika yeZimbabwe iri among the two countries dzakava fully fledged internal war against the British government and the Portuguese, which is Mozambique and Zimbabwe. Vamagugu vakatanga vataridza zvorombodza kuti ichoto chinangwa chakambobva maBritish kuti vagare muno, vapambe muno, kusvika kuti even pavakaita Nyasaland and Rhodesia vakanga vakaisa mumitsikidzwa wehedquarters muno muRhodesia kuziva kuti mune zvirimo munyika yeZimbabwe zvagara zvine maBritish interests. Zvicherwa zvedu, ivhu redu, mhuka dzedu zviwanikwa wedza iri muno nemagarira atakaita muno, zvinhu zvavanoda kunyanyanyanya maBritish.
Petai zvenyu chirongwa chedu vamaguhu, tisaswerere kuvhiya katiyo.
Ndazwa muzvataurwa navadzidzi kuti nyika yakarwirwa ende maBritish vane mainterest munyika muno. Fine, izvozvo ndazvinzwa. Asi still mubvunzo wangu uri pakuti choita sei. Kufunga kwangu ini ndekwekuti solution haisi kuBritain, solution iri muZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe ikatanga kudyidzana zvakanaka nemacitizens, nyaya yemasanctions inoshayiwa basa. Hurumende yevamunangagwa ikatanga kudhila necorruption munyika munomu, tine mari dzakabiwa mari dzaifanira kubatsira vanhu kuti mani mani after ma cyclone Idai mari dzo dzakabiwa hakuna munhu akasungwa saka zvinhu izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vemuzimbabwe vati kana pakanzi paiswa masanctions pamusoro pemaleaders havabatikani nazvo nekuti ivo vari kuti hurumende yedu ine utsinye hurumende yedu haine vanhu hurumende yedu inoprotekta macriminals